This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro, ndira 11/2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvikoro zvinovhurwa mangwana, vabereki vakawanda vachichema-chema nerekuti havana mari dzechikoro dzinodiwa, izvo zvichaita kuti vana vavo vadzingwe. Kutongwa kwenyaya iri kupomerwa nhengo yeZANU PF vamunyaradzi kereke yekubhinya mwana wehama yavo uye aive ari pasi pezera inotanga kunzwikwa mumataredzi mhosva nhasi. Voruzhinji vokurudzirwa kuti vavhenekwe ropa ravo kuitira kuti kana vaine chirwere cheHIV vapinde muurongwa hwekunwa mishonga nguva ichiripo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kutongwa kwemhosva dziri kupomerwa nhengo yedare reparamende yeZANU PF inomirira Bikita West mudare reparamende vamunyaradzi kereke kwatanga mudare remagistrate muHarare nhasi. Vakereke vari kupomerwa mhosva yekubata mwana Chibharo uye yekubata mumwe mwana zvakare Mazamu. Akabatwa Mazamu anonzi aive nemakore gumi nemashanu, ukuwo akabatwa Chibharo ainge aine makore gumi nerimwe. Vaviri ava vanonzi ihama dzavakereke uye vasikana ava mukoma nemunin'ina. Izvi zvinonzi zvakaitika kumba kwavakereke kuMount Pleasant muna 2010. Asi vakereke vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti nyaya iyi yakakosha zvikuru sezvo dare rakagura masimba emuchuchisi mukuru wehurumende nemagweta ehurumende ekuramba kuchuchisa nyaya dzavanenge vasingawirirani nadzo. Dare rakatozomanikidza kupa mutongo wekuti nyaya iyi ichuchiswe nemagweta emwana uyu mushure mekunge muchuchisi mukuru wenyika vaJohannes Tomana varamba kuchuchisa nyaya iyi vachiti haina umbowo hwakati tsvikiti. Asi dare repamusorosoro reConstitutional Court rakazoti vaTomana vape magweta evana ava mapepa ekukwanisa kuchuchisa kana kuti vakasaita izvi vakasaita zvainge zvatarwa nedare vaizokandwa mujeri kwemwedzi wose. Vatomana vainge vamboramba kutambira mitongo yedare reHigh Court neSupreme Court yekuti vape magweta evana ava mapepa ekuti vachuchise. Mudare nhasi vakereke vanga vachimirirwa nemagweta maviri anoti vaJames Makia navaNathaniel Chigoro. Vana vaviri ava vanga vachipomera vakereke mhosva vanga vachimiririrwa navaCharles Warara. Magweta avakereke audza dare kuti nyaya iyi yakanonoka kuuya kudare uye mumwe mwana wacho ainge achishandiswa nevematongerwo enyika vasingawirirani navakereke. Asi mwana uyu achipa uchapupu achibatsirana navaWarara ati haana kana mumwe chete wezvematongerwo enyika waanoziva. Nyaya iyi iri kuenderera mberi mangwana. Mukuzeya zvinoreva nyaya iyi tabata muzvinafundo munyaya dzezvemitemo vaLove Moh Maduku vanovazve mutungamiri wesangano reNational Constitutional Assembly avo vati izvi hazvisati zvaitika munhoroondo yenyika kuti vanhu vanochuchisa voga hurumende yageza maoko.
Nyaya yavakereke nekuti vari kunzwa kutongwa zvichibva kune munhu ari toti ndindakakanganisirwa inyaya yekutanga mukati menyika muno hwisi yese yeZimbabwe kubva taime yekuti aitongwa nevanhu vachena kusvika ipo zvimwe zvatina kumboita kana weinonzi private prosecution iri kuitika iyi ichidarika payasvikira ipapaitaka yatosvika nhasi. Kare kwese vakamboedza kuita private prosecution vaisaenda kure pamwe vachobva kuenda kure nekuti munhu wacho avari kuda kuti vaende kunoti atongwe aikwanisa kutsvaga nzira dzekuramba. kubumudza nematare kana kuti munhu acho aida kunotonga uye kuti aite iye private prosecutor aizongozinetawo zvisiya zvakadaro saka izvezvi izvi zvaitika nhasi ndokutotanga munhoroondo yelaw yemuzimbabwe tinyatsoona munhu anenge akamira achiti zviri kuda kuti munhu uyu akabatwa nemhosva aendeswe kujere isiri hurumende iri kuita izvozvo
asi nezvatiri kuona izvi hatizoone here vanhu vakawanda vachimhanyirira kuenda kumatare nekuti pane nyaya dzakati wandei wandei vanhu dzavanga vachigunun'una kuti hadzisi kuchuchiswa
hapana zvinozonyanyaitika nenyaya imwe chete yandinoziva vehurumende izvezvi zvari kushanda usiku nesikati kuti vagadzire mutemo wekurambidza zviri kuitika izvi
zvino mutemo wacho ukachinjwa zvinorevei kutongi wejekerere
nyaya yekuti munhu iye uchiti munhu atonge aendese kujere yagara pakatangwa nyaya idzi itongori nyaya inofanira kuita nehurumende saka chakapika kunaka ndechekuti vanhu vasananyaya kuti hanzipese maprivate ngavagarite mutemo unomanikidza hurumende kana munhu angopomerwa mhosva neumwe iyo hurumende yakamirira tese ngaite kuti munhu iye atongwe uzozi ake haana mhosva kana kuti aine mhosva asi hurumende yatomanikidzwa kuti iendese munhu iyeye kumatare ichishandisa mari dzedu dzetaxpayer zvemaprivate prosecution zvikanyada kuzvibvumizo zvinongosika nevane mari chete nekuti yamuri kuona iri kuitwa iyi gwete ari kumira achiti ndinzi private prosecutor achiprosecuta kereke anotobhadharwa nemhuri iyoyo
nyanzvi munyaya dzezvemutemo muzvinafundo Lovemore Madhuku vari parunare muHarare mukuru wesvondo yedivine destiny bishop Anselmo Magaya vanoti hurumende inofanira kuona kuti vashandi vayo vabhadharwa sezvakatarwa mwedzi wega wega vachitaura pamusangano wakarongwa nezimbabwe national agreement platform muHarare nhasi muHarare bishop Magaya avo vanova murongi wemusangano uyu vati zviri pachena kuti hurumende iri kurara nezamumukanwa semwana mudiki izvo zviri kuita kuti itadze kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika Chris Gandhi westudio 7 abata vamagaya kuti tinzwe zvinangwa zvemusangano wavo wanhasi
chinangwa changa chiri chekusimudzira zvatakatanga gore rapera musi wa18 December tichikurudzira chekutanga hurumende yedu sezvamunoziva kuti patakavhura gore zvinhu zvanga zvava wesi vanhu havana kunge vatambira mari dzavo nenguva saka ndo chezvimwe chezvinhu chatakurudzira hurumende yekuti vagone kupa vanhu vanovashandira mari nenguva nekuti vakasadaro zvinogona kukonzeresa kugosakati kana munyika makanzwa nenyaya dzakaitika kumakombi kutanganisa nakumapurisa nemakombi uye mapurisa ekanzuro kurovana kwavo nevanhu zvese zvida kuti zvigadziriswe asi chakanyanyisa kukosha chatoda kuti chiitike ndechekuti hurumende tisherezere kana kukopera hurukure pakati payo nevanhu vanobva muzvikwata zvezimbabwe zvakasiyana siyana kuti tione kuti pamwe chete tingadzigadzirisa sei zvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe
saka munofunga kuti urongwa hwakaita sepress conference yamaita nhasi iyeye hunobatsira chii
ehe kana tichatonya press conference haisi yega yatinenge tichiita asi inowedzera kune mamwe mainitiatives atinenge tinavo for example technical team yedu inenge ine musangano wewednesday thursday kuti varonge urongwa hwegore asi zvakanakira kuva nemusangano uyu nemapepa nhau nevezvenhau kuitira kuti vanhu kunze vazive kuti pane zviri kuitika uye zvinotoita kuti vanhu vakaverenga izvozvo vanowana zvinovakuchidzira kuti vameke sure kuti pane zvavaita kuti vagadzirise zviri kunetsa munyika yedu saka haisingoriya press conference chete tinoibatanidza nezvimwe zviitwa zvatinenge tichiita
ndivanani vamwe vanga varipo pamusangano uyu
vemakereke vafundisi uye nevemapepa navo ndo chete vanhu vatapoka ivavo
mukuru wesvondo yedivine destiny uye vari murongi wemubatanidzwa wemasangano ezvematongerwo enyika machechi pamwe nemasangano akazvimirira wezimbabwe national agreement platform bishop Anselmo Magaya vachitaura nachris gande westudio 7 vari parunare muHarare vabereki vazhinji vari mumativi mana enyika vanoti vari kunetsekana zvikuru nenyaya yekuti vana vavo vachadzoswa kuzvikoro nekuda kwekushaya mari mukutanga kwekotoro yegore rino vabereki ava vanoti vari kuomerwa neupenyu nekuda kwekushayikwa kwemabasa munyika vamwe vari pamabasa vanotiwo havasi kutambiriswa mari dzemihoro nenguva Mutoro edu wenau, Lloyd Amoyo, anotipa nyaya inotevera kubva kuManicaland.
Muguta mamutare vabereki vamwe vange vari mushishi kutsvagira vana vavo mayufu matsva uye mabhuku kuenda nawo kuchikoro izvo zviri kuvhurwa chipiri mangwana. Asi vakawanda vari kuchema nerekuti havana pekutangira sezvo vasiri mumabasa uyewo mabasa emaoko anozviitira haazi kukwanisa kuva papundutso sezvo kusina vakawanda vane mari yekuvatengera zvakasiyana-siyana zvavanazvo. Mumwe wevakatarisana nedambudziko rekushaya mari yechikoro yevana vavo ndiamai Wadzanai Maunga, mugari wemusakubva, avo vanoita basa rekutengesa masaga ekuisira zvinenge zvatengwa pamisiwo yemuzvitoro zvihombe zvakaita sevanasipa, TM uye neOK. Amai ava vanoti vari kutyira kuti vana vavo pamwe chete nevevamwe vari pachinzvimbo chakafanana navo vachasiya chikoro mwaka uno nekuda kwekunyanya kunetsa kuri kuita kuwana mari.
Zviro zvakatiomera izvozvi. Munhu wese washaya nepekutangira kuti wotangira papi, mari yacho hapana yekuti mwana ende kusikuru. Vana vazhinji vachapera kugara nekunyaya yekushayiwa mari. Saka chachi chikumbiriso chekuti tikaonawo padoko vana vaende kuchikoro. Chikumbiriso.
Mumwe akatarisana nedambudziko iri ndiamai Patience Munhandi, avo vanogara mumusha wedanga mvura. Amai ava vanoti vanoshuvira kuti dai mabasa ekuti vanhu vashande achiwanikwa kuitira kuti vakwanise kuzviitira zvinhu zvavo pasina kurarama upenyu hwekupema nguva dzose.
Iyi zvikoro zvauda kuvhurwa si zvakatomera. Hatina kana mari school fees kana zvakakwana kuti tipe wana. Mari iri kushupa. Dambudziko ndoro kuti mari iri shupa, dai zvaitawo kuti tiwanewo zvekuita zvekuti tipo wana wedu waende kuchikoro. Isusu tinobatsirikana nekutengesa asi mari yacho hakuna, ngoti vanhu vanosenza wacho hausi kupihwawo mari. Ndo dambudziko retiinaro.
Vamwe amai vanogara mumusha wechikanga mamutare, amai Rebecca Manikai, vanoti basa remusika ravari kuita harisi kukwanisa kuti vaite mari inokwana kuti vawanire vana vavo mari yechikoro. Amai ava vanoti vanokumbira kuvakuru vemuzvikoro nekuhurumende kuti vabvumire vabereki kubvisa mari yechikoro zvishoma nezvishoma, kwete kudzosera vana kudzimba.
Zvakaoma zvekuti aitokumbirwa dai kuchikoro maheadmaster azwisisa paschool fees yevana atiitiro zvitina richingobhadhira mbichana mbichana kusvikira nao chipedza chikoro. Zvoro zvakaoma, upenyu hwakaoma, mari unoitsa utsvaga, hapana chiri kumbotengeseka chinotipa mari.
Vashupikai mapangiro emugari wemuzimunya pedyo neguta remutare uye vanoita basa rekutengesa majuice cards embozha nhare. Vamapangire vanochemawo nerekushaya vanovatengera kuti vakwanise kuwana mari yakakwana yechikoro yemwana wavo.
Zvinhu zvakaoma, mari hakuna. Hatizotombozva kuti kana mabhuku achitotenga nei, maschool fees acho, mari dzacho hatina be. Mari dzacho hadzisi kutendera, dzinongoramba dzingotendera kuwanhu vane mari dzavo ivavo, hatizotodinowo besu. Pano takangogarirawo majuice cardiwayaya, hapana zvimboripo ba. Dai ari kutengwa nani, hakuna chiriko.
Mumwe murayiridzi mukuru wepane chimwe chikoro muno mamutare, uyo aramba kudomwa nezita rake sezvo asina mvumo yekupa mashoko kuvatori venhau, anoti kunyange hazvo hurumende ichiti haitenderi kuti vana vadzoswe kudzimba nenyaya yekusabhadhara mari yechikoro yakakwana, hapana zvavanokwanisa kuita kunze kwekuvadzosa kuti vabvise mari sezvinenge zvaita vamwe. Mukuru uyu anoti chikoro chinenge chichida kutenga zvekushandisa zvevana. Nekudaro hapana mwana anenge asina kubvisa anozokwanisa kuwanirwa zvekushandisa iye asina kubvisa mari yacho. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Makateerera kuStudio 7, tiri kuchevhenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Mudungwe wemotokari dzakatakura chikafu, mishonga nemagumbeze wapinda maguta matatu nhasi muSyria, umo vanhu vanga vachivhiringidzwa upenyu hwavo nekurwisana kuri kuitika pakati pemauto nehurumende nevakapandukira hurumende nechikwata cheIslamic State uri kuenderera mberi. Zvinhu zvekubatsira vanhu vari kufa nenzara ava zviri kuendeswa kuguta reMadaya pedyo nemuganhu neLebanon, Fua neKafraya mudunhu reIblid iro riri pedyo nemuganhu weSyria neTurkey. Zvinhu izvi zviri kuendeswa munzvimbo idzi pasi peurongwa hwesangano rinobatsira pasi rose reInternational Red Cross rakabatana neSyrian Red Crescent pamwe neUnited Nations zvichitevera kupiwa mvumo yekupinda munzvimbo idzi kwakaitwa masangano aya nehurumende yemuSyria svondo rapera. M muzinda weplayboy uri kutengeswa. Kana munhu achida kuutenga anobvisa mazana maviri emamiriyoni emadhora. Muzinda uyu uri muHobley Hills Estate muCalifornia. Muzinda uyu wakawakwa muna 1927. Imba yemafaro iyi iri pamahekita anodarika maviri uye ine imba dzekudyira makumi maviri nemapfumbamwe, nzvimbo yekurima mizambiringa uye yekubikira nekuchengetera wine, tennis court, gym uye nzvimbo yekuchengetera mhuka dzesango. Asi pane chinhu chimwe chete chinofanira kutambirwa neanenge atenga imba iyi. Hugh Hefner acharamba achigara pamba apa uye achishandisa muzinda uyu kunyangwe hazvo ukatengwa nemumwe munhu. Nzvimbo iyi iri kutengeswa zvichitevera kuvandudzwa kwegwaro replayboy magazine. Kutanga muna kurume Playboy magazine ichange isisabuditse mifananidzo yevanhukadzi vasina kusimira. Sangano reZimbabwe National Network of People Living with HIV kana kuti ZNPP Plus rinoti zvakakosha kuti veruzhinji varambe vachikurudzirwa kuti vaongororwe ropa ravo kuitira kuti vazive kuti vane utachiona weHIV here kana kuti kwete. Ngatinzwei zvinotevera kubva kuna Safari Njema.
Mugwaro raro richangoburitswa reZimbabwe Stigma Index Research Report. Sangano iri rinoti veruzhinji vakaziva pavamire kuburikidza neutachiona weHIV zvinoita kuti kusemwa nekusarurwa kweavo vanorarama neutachiona kuderere. Sangano iri rinoti hurumende inofanira kushanda pamwe chete nevemakambani akazvimiririra neveruzhinji pakutsvaga nzira yekupedza rusarura kune vanorarama neHIV. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reNational AIDS Council, Maitadiwa Nyatanga Pfupa, vanoti gwaro reZNNP Plus richangoburitswa rinoratidza kukosha kwemushandira pamwe mukutsvaga nzira dzekupedza tsika yekusema vanorarama neutachiona vakaita sevakaremara nevanorarama nekuita mabasa epabonde.
Vanhu vemunharaunda vanenge vagara vakatovapa zita kana kuti vakavasudurutsa kubva mune vamwe nekuda kweizvozvo kuti vanhu vanoita basa rekutengesa muviri yavo kana kuti vanhu vakaremara. Pochizouyawo kunzi une HIV zvinobva zvawedzera kusemwa nekusarurwa kwacho zvakanyanyisa zvekuti kurarama munharaunda kunoomera vanhu vakadaro.
Mai Nyatanga Pfupa vanoti vechidiki vari kushungurudzika pamusoro pekusarurwa munharaunda mavagere.
Kuchikoro chaiko tine dambudziko revana vari HIV positive. Umwe mwana anotoziva kuti nini ndine utachiona weHIV. Asi kuti ari muclass anotoona kuti murairidzi anomubata zvisiri izvo. Murairidzi akatanga kubata mwana zvisiri izvo. Kunyange nevamwe vana muclass imomo ndopaunoona kuti havachamubati zvakanaka, vachadiwa kutamba naye. Pamwe mwana ozopedzisira kuti nini kuna mai handichakwanisi kuenda kuchikoro.
Mai Nyatanga Pfupa vanoti panofanira kuve nechirwirangwe pakuratidza rudo kune vane utachiona kwete kuvabata nekuseri kwemaoko.
Tinofanira kunge tichigadzira nharaunda yedu kuti vese vane HIV wanzwe kusununguka kugara munharaunda sezvakangoita munhu wese. Angaine chigaro chake muchechi, aibata mari kana kuti angari mudhikoni, ngaangoramba aine chigaro chake kuitira kuti vamwe vanozoona kuti vane utachiona ihwo vasununguke kubuditsa kuti inini ndinawo utachiona. Nekuti tikava nevanhu vakawanda vanobuditsa kuti vane utachiona, zvinotirerukira senyika yeZimbabwe rukisana nedenda iri nekuti munhu wese anenge apa mushonga.
Vakawanda vachiri kusema vane utachiona munharaunda maanogara, asi kune vamwewo vakawanda vakabuda pachena kuti vanorarama neutachiona. Muzvare Barbara Farashashiko vanoshanda pasi pesangano reZNNP Plus vari kutafara uko vanofamba vachisimbisisa nekupa mazano vanorarama neutachiona. Muzvari Farashashiko avo vakabuda pachena kuti vane HIV vakapinda panguva yakaoma muna 1985 apo vakatanga kurwara nechikosoro cherurindi vari kumurume wavo.
Murume wandaigara naye kwandaigara vaindisema vakanditi enda unorwarira uri kumba kwani, uri kumba kwenyu. Vaitotarisira kuti munhu nemarwarira aita achaita se achapona. Ratova guva, saka tingagare neguva chi neguva mumba. Ndokubva vandibvisa kumba kwavo vanditi chimboenda kumba kwenyu. Ndokuya pano vandagara pano ndichichengetwa nevabereki vangu.
Muzvare Farashashiko vanoti mazuva iwayo vaitosemwa semuroyi vave kumba kwevabereki vavo.
Semarwara andakaita ndofunga babu wangu waikuna kana kutondibereka kumbwa neni kubastopo kukana amai wakandibereka kumsana wachishuka neni pano kana kundisa mbara wemu narawunda waisuduruka apana iskwede rapadusi pozu wanonufunga tukana muna aine TB ungango kwa nisa kuita se kuitapurira kwa kava nekunongezwa nekustarudzwa muna rawunda ya tinoti stigma and discrimination nekuda kwe kuti vanhu wakanga vasingazive kuti TB yacho yakamira se vaingofunga kuti pamwe tikanga taswedera padhuze nawo vanogona kuita se anogona kungoti sadza TB uyezve vamwe vaitotarisira kuti andirarami ndichindakuita se ndakufa.
Dambudziko guru rasara pana muzvari Farashashiko ndere maziso. Kuti varapwe panoda zviuru zvina zvemadhora neanoraudzira kuti varapwe nana chiremba vemaziso.
Ndinyatsooni zviri kure ndotoona zviri padhuze. Dambudziko iri rinonzi conca cornea. Ndakaenda kwa sekuru Kaguvi vakati operation haikwanisike kuitika muno. Operation inoda kuti votora cornea inobva paziso romwe munhu roiswa pandiri. Saka vakati inoda mari inodhura. Yakambouya muno ikada maconias achinzi awanikwa asi mari yaidiwa yacho yaidhura.
Baba vavo vaFernando Farashashiko vanoti zvakakosha kuti vanorarama neutachiona vabude pachena kuitira kuti veruzhinji vagamuchire kuti vane utachiona vakangofanana chero nemunhuwo zvake. Zvikaramba zvakadai vanorarama neutachiona vachibuda pachena vachitaura vasingatyi kubatwa nekuseri kwemaoko kwevakadai kuchasvika pakupera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Makatirira kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM, tiri kutarisa kuvhurwa kuri kuitwa zvikoro mangwana panguva iyo vabereki vakawanda vari kuchema-chema nerekuti havana mari ukuwo varairidzi vari pasi peProgressive Teachers Union of Zimbabwe vachiti vacharamwa mabasa nekuti havasati vabhadharwa mabhonasi avo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Munhau dzemitambo, vatsigiri vecricket vari kuvava mushure mekudamburwa kwemachevrons nechikwata chepasi-pasi cheAfghanistan. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kubva kuna Zambezi kusvika kuna Limpopo, vemumhuri yecricket vari kudya mararasha mushure mekunge chikwata chavo nezuro chakarohwa nemaranzi makumi masere nemaviri nechikwata chepasi-pasi cheAfghanistan ndokukundwa 2-0 mumitambo miviri yemat20. Izvi zvauya mushure mekunge machevrons akarohwa zvekare nechikwata chisina mukurumbira ichi 3-2 mumitambo mishanu yezuva rimwe. Mongorori wemutambo wecricket vashingirirai miti vanoti zvaitwa nechikwata chemachevrons izvi zvinonyadzisa zvikuru.
Vakomana vecricket vakaita zvinhu zvinosvodesa nekuti kudliwa hatirambi kuti mutambo umwe vanhu vanodliwa asi kudliwa nechikwata cheAfghanistan. Afghanistan ike zvine izvi tikatarisa pamarankings edu takabuda mutop 10 tava vanhu vaakumasure zvikuru.
Kukundwa uku kwasiya Zimbabwe yawira pasi muurongwa hwecricket pasi rose sezvo vave pachinzvimbo chegumi nembiri uye pasi-pasi mamiriro emaworld rankings ezvikwata gumi nezviviri. Vamiti vanoti izvi hazvisi kuvashamisa sezvo mudzimba havachabvunzwa kuti Zimbabwe yatamba sei asi kuti yadyiwa ngani.
Isusu semasupporters ecricket, cricket tinoda zvikuru asi kana kuiona iko zvinoka hatichaoni, takutongobvunzwa kunzi dead nevana yadyiwa ngani Zimbabwe cricket nhasi.
Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vatonderai muchafara vanoti chikwata ichi chinofanira kupunzwa kuvakwa chikwata chitsva kubva kune vechidiki avo vavanofunga kuti vane shungu dzekubudirira.
Zvakuitika ndezvekuti vari kungodyiwa, vari kungorohwa kunge ngoma seri neseri. Haiwa murayiridzi wacho wati mo ngaaende, kana ivo vatambi varipo vazvitadza ngavaedzowo vamwe.
Asi sachigaro weZimbabwe cricket vatawingwa mukushani vanoti vane hurongwa hwekutsvaga vatambi veZimbabwe vari kutamba mune dzimwe nyika kuti vawedzerwe pachikwata chiripo pari zvino kuti chisimbe. Vamiti vanoti kana zvekudzinga chikwata chese ichi zvaramba, panofanira kubviswa vatambi vari kunyanya kutatarika votsiviwa neavo vechidiki vari kuratidza shungu.
Pane basa rekuti vaite chairo chairo. It's either vanodzinga timu yose kana kuti timu iyoyo inoda kubviswa vamwe vanhu. Asi kana yabviswa vamwe vanhu, vakuwedzerwa vanoti gunei takawanda chaizvo muno munyika 13 million.
Mashebrons ayo aingoenda kuma World Cup asina kutamba makundano emunzira yekuendako, vave kufanira kurwira mukana wekuenda kumakwikwi aya mushure mekusandurwa kwemitemo neveInternational Cricket Council. Mutemo mutsva wavepo unoti England pamwe nezvikwata zvisere zvinenge zviri pamusoro petafura yemaODI rankings ndizvo zvinobudirira kuenda kumakundano aya zvisina kurwira chinzvimbo chazvo. Zvimwe zvikwata zvinenge zviri pasi muhurongwa hwemarankings aya zvinorwira nzvimbo yekuenda kuWorld Cup nezvikwata zvinobva muICC World League nemuICC World Championships. Mumwe muteveri wemutambo uyu varorenzi muchambadope vanoti mamiriro akaita zvinhu vemuZimbabwe vanofanira kukanganwa zvekuenda kuma 2019 World Cup.
World Cup yecricket hangatimbokanganwa siri zvedu nematambiro avari kuita. Tikangokanganwa toziva kuti hatichakwalifai, hatichakwalifai nepatiri pacho paranking hatichatopinda. Saka tongoti ngatikangane nezvazvo.
Pari zvino maChevrons ananga kuBangladesh uke vachandotamba mitambo mina yemat20 kutanga nemusi wechishanu svondo rino. Vusibanda naBrian Vittori avo vasina kuenda kunotamba neAfghanistan vadaidzwa kunotamba mitambo iyoyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Knako music.
When we say party, we want all the crosses to disappear. When we say party, we are party. Oskid, all right.
Hapura gadabura, tinongote hapura gadabura. Hapura gadabura, ta-ta-danza yugwe. Gafara funga kuwachisa mapuro bulemo ese. Twaga kuva malaga masaida mawiski kunyangwe masese. Kana pane zviri kukunetsa uya tozvitapudza zvese. Tora sipi uone magic zvinoshamura zvese.
My problems ese disappear, disappear. Ndinoda kumboita happy this year. Ndatizvoni disappear, disappear. Wanyangira munhu wasiriye
anapa I happy happy.
No ispaki ya lula popo bachimwa amarula madola maranz mapula nasi tiri kujgamula upashota excuse to hallelujah ndirkungo gaya pressure mumedula HKT iri kupidarula pari papuresha isinde sutarula ndoda kufara kusvikanda admiti wapamobeta kunge chigulani matiraburu esenda mapisa nemoto safaya president tulani ndabinda buru ayo vondi piga zvimokozo pura zvichiti skupani satsvage namopandira uiwanese mukwende wangu uri muulani.
My problems ese disappear, disappear. Ndino da kumbo ita happy this year. Ndati zoni disappear, disappear. Wanyangira munu wa siririye
anapa I happy, happy.
Nako kambo disappear kubva kuna Winky D kamusamboke Zim Denso tabatashuka kumagumo echirongwa chedu. Sezo nguwa edi apera regaiti mbotarisa msore na ozvakare. Zvikoro zvovhurwa mangwana vabereki vakawanda vachichema chema nerekuti havana mari dzechikoro dzinodiwa. Izvi zvichaita kuti vana vavo vadzingwe muzvikoro. Kutongwa kwenyaya iri kupomerwa nhengo yeZANU-PF vamunyaradzi kereke yekubhinya mwana nekubata-bata mumwe yatanga mudare remajistrate muHarare nhasi. Veruzhinji vokurudzirwa kuti vavhenekwe ropa ravo kuitira kuti kana vaine utachiwana hweHIV vapinde murongwa hwekuwaniswa mishonga nguva ichiripo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechirungu.